Ari inoreva kuti Zimbabwe inoufumi hwavanhu vanenge vari mhiri kwamakungwa kana kunyika dzakatenderedza inonziyo pachirungu iya human resource yainofanira kubatira pamusoro-soro chaizvo nokuti vanhu vasingatangamwe kumusha soumbo hunoonekwa mumari dzavari kutumira kumusha dzinenge dzichikura gore negore. Saka hurumende inofanira kunge ichiita zvirongwa zvokutokwanisa kana kufambira vanhu vayo ivavo vari mhiri kwamakungwa pamwe chete nokuvakurudzira kuita zvavanoita nokuzvipembedza zviri kuitwa muZimbabwe imomomo nokuti mari yeyo kana dai yanga isipo Zimbabwe yaidere isina kusvika pairi ipapa apa. Ndosaka hurumende navamwe vachinge vachikurudzira kuti tiri kuona kumari yakati ichiwanda mari yakati ichiwanda asi ruoko rwehurumende kuno kwatiri isu mhiri kwamakungwa hatiri kuboni.
Kana muchiti hurumende ichipembedza zviri kuitwa izvi munoona kuti hurumende idini Professor Masocha?
Tinoda kuti hurumende itendeke kunongedza panoshandiswa mari yacho iyoyo sezvirongwa zvimwe zviri kuitwa navanhu vakaita sesu navamwe kwedu kwamuri iyoko kutinoisa mvura yembombi chaiyo chaiyo kumaruzevha tinobhadharira vana vezvikoro nherera mafizi vaitori vachibhadharwa nehurumende. Tinoda kuti hurumende inge ichitaridza vanhu panoshandiswa mari yacho nokuzvipembedza pamwe nokukurudzirawo vamwe vakava vari muZimbabwe kana kuti vari mhiri kwamakungwa zvekare kuti izvi ndo zvimwe zvinoitwa nezvizvarwa zviri mhiri kwamakungwa kana zvizvarwa zviri muZimbabwe kusumudzirana. Saka hativoni zvirongwa izvozvo kuti mari yacho ingava hayo inoita mabhiriyoni akati anotumidzirwa asi iri kumboshandiswa papi? Hurumende haizvionivo here izvozvo kuti izvikwanise kuzvipembedza nokuzvikurudzira zvekare? Tinodawo kuzviverenga mumapepa tichionawo mapikicha ezviri kuitwa. Tinoziva kuti kuna vamwe vari uno kuna veamerica vanotanda zvirongwa zvamabhoho ana Drew for Life takavonawo mapikicha iwavo tikazviteredzeravo kwedu asi tinotozviona zviri zvinhu zvavanobudisa ivo vanhu vari kumhiri kwamakungwa kwete kuti zvinenge zvichibudiswa nehurumende. Aiwa hurumende yetenge inozvitsika kuti zvisabuda zvisina zita repati yakati kati.
Mari idzi dzinorevei kunyaya dzezveupfumi hweZimbabwe?
Dzinoreva kuti Zimbabwe inofana kubatisisa zvainazvo kuti upfumi hwayo hurambe huchikura kwete vanhu chete vari mhiri kwamakungwa. Tino upfumi humwe hwamaminerals zvicherwa ngazvibatisiswe kwazvo zvibatirwe pachina munhu wese achiona kuti upfumi angava madiamond gold platinum zvatiunzira marii ichinda papi sezvo vari kutaurawo kuti vanhu vari kuzve vanonzwa mari yakati ngavachipfuurira mberi vati ichiinda pakati yegold yakawanikwa yakati ikaendawo pane zvakati zvakati. Saka zvinotiratidza isu kuti Zimbabwe ino upfumi hurimo kuZimbabwe nohuri kunze kunyika hwavari kuona kuchiiswa mari muZimbabwe asi zvinoda kunge zvichimanejwa zvakanaka pasina kumbunyikidza pasina corruption yatinowaino mukurumbira muZimbabwe imomomo.
Chingatiwa nehurumende chii kuti mari dzinobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika dzinoramba dzichiuya munyika?
Hurumende inofanira kutumira kana maembasi ayo ari uno kumhiri kwamakungwa ekune dzimwe nyika dzese kuunganidza vanhu kana vachikwanisa pangava pamakombiyuta pamazuno maayaya vachipembedzavo vamwe vari kutumirawo mari yavari kuona ine zvishandwa izvozvo. Asi sezvandambotaura kuti ruoko rwehurumende runomhiri kwatiri kunoku hatiri kuvoni hatimboverengiwo kuti iyo mari iyoyo zvayauya yashandiswa papi. Saka vanhu vari kumhiri vanenge vachida kutekenyedzwa vanenge vachidawo kukurudzirwa kuti varambe vachiita izvozvo zvichiro zvavanoita zvichiratidzwa zvisinei nokuti ndezvezanupf kana kuti ndezvemdc kana kuti ndezvechi asi zvichiratidzwa kuti izvi ndezvavanhu zvezvarwa zvomuZimbabwe pamwe chete nokukurudzira vamwe vanhu vari muZimbabwe vanotiwawo nemari yakadarika mari kudhiaspora nokuti kudhiaspora kwakaoma imari inoratidza ushingi kuvanhu vokuZimbabwe kuti vanoshandisa mari yavo maikonomi maviri nokuti munomhiri tine upenyu runomhiri kwati kunodawo mari asi tinokamura mari iyoyo noushingi hwako hwatiina huno rudo hwatiinarwo kwenyika yedu toita zvekunyika yekuZimbabwe. Saka tinofanira kupembedzwa chatinoita pamwe chete nokuvingwa muno tichionawo vanhu vachiripo mazano hurumende nezvimwe zvavanoda kuti tuite zvirongwa kuzimbabwe.